manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro ndira 15/2018 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC
Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndiri Tanono Kawande ndiri muWashington DC
ini ndini Evans Zininga ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
mutongi mukuru wematare edzimhosva munyika Justice Luke Malava nhasi vaparura kushanda kwematare edzimhosva zviri pamutemo gore rino vachiti Judicial Service Commission iri kutora matano okurwisa uori pamwe nokuvandudza mashanduro ematare kuti nyaya dzese dzitongwe nekugazika
Commission ye Judicial Services Commission inoti ine urongwa hwekuvhura matare edzimhosva akanangana nekutonga nyaya dzine chekuita neuori chete
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mutongi mukuru wematare edzimhosva munyika Justice Luke Malava nhasi vaparura kushanda kwematare edzimhosva zviri pamutemo gore rino vachiti Judicial Service Commission iri kutora matano okurwisa uori pamwe nokuvandudza mashanduro ematare kuti nyaya dzese dzitongwe nekukasika Godwin Magudya anotipa nyaya inotevera
Vachitaura pachirongwa chekuvhura matare edzimhosva gore rino Justice Malava vati matare achange achitonga nyaya dzeuori munyika anotarisirwa kuvhurwa muHarare neBulawayo mwedzi mitatu yekutanga kwegore isati yapera uye achazovhurawo mune mamwe madhorobha nekufamba kwenguva vaMalava avo vanovesa chigaro wekomishen inoona nezvevatongi nematare edzimhosva Judicial Service Commission vazivisa kuti vari kushandura mashandiro ematare ese munyika nechinangwa chekurerisa kumhanyarwa kunoitwa nyaya mafambisirwo pamwe nekuona kuti dzatongwa nechimbi-chimbi kuti vanhu vasatore nguva vachienda kumatare vati zvimwe zvavachaita kuona kuti nyaya dzakwidzwa kumatare pachishandiswa michina yechizvino-zvino uye magweta kana vanhu vanokwanisa kukwidza nyaya dzavo vachishandisa michina iyi vasina kuenda kumatare vatiwo pasi peurongwa hutsva uhu uhwo huchatanga munguva pfupi inotevera vafakazi vanenge vave kukwanisa kupa humbo vasiri mudare uyewo nyaya dzinokwanisa kutonzikwa pachishandiswa michina yemazuva ano mumatare anonzi mavisual courts pachirungu vamalava vati vanofara nemashandiro akaita vatongi gore rapera uyewo kuti hapana kana mutongi mumwe akarangwa kana kudzingwa basa nenyaya dzeuori vamalava vatiwo mukuvandudza mabasa nemashandiro ematare vari kunzwawo pfungwa dzevamwe vane chekuita nekushanda kwavo vakaita semapurisa magweta vachuchusi vemajeri pamwe nevamwe mutungamiri wesangano rinomirira magweta munyika Relo Society of Zimbabwe vaMisheke Hogwe vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kuti veJudicial Service Commission vari kuedza kushanda nemunhu wese mukuona kuti matare ashanda zvakanaka.
Paengagement yandataura panosanganisa kudzidzisa magweta nevatongi kuti varambe vachiwedzera ruzivo gwavo kuti pavanenge vachiita nyaya vaite nyaya nomazvo. Munhu paanobva kana kuchikoro hakusi kupera kwefundo. Munhu anofanira kufundisiwa zvinoenderana nebasa. Ende kune magweta anenge achipotsawo zvimwe. Kune even vatongi vanenge vachipotsawo zvimwe. Saka vanofanira kuramba vachidzidziswa.
Vatiwo vanotambira basa riri kuitwa neveJudicial Service Commission mukurwisa uori.
Tinotarisira kuti tichienda mberi pachakwenzira dzokuti tigone kudzivirira corruption, tigone kubata vanenge vari corrupt. Nokuti magweta haagoni kuita corruption ari oga, mamajistrate haagoni kuita corruption ari oga. vanenge vachitobhuraibwa nemagweta kana nei nevamwe vane nyaya dzavo. Saka corruption inoda kuti mastakeholders ese ashande pamwe kuti vakwanise kudila nayo.
Gweta zvakare vari mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vaudza Studio 7 kuti vafara chose neshanduko yakaitika kumatare ayo ave kutungamirwa navamalava, vachiti shanduko iyi yakanaka chose uye icharerutsa basa ravo semagweta. Vanoti vanyanya kufarira nyaya yekuti pashandiswe michina yechizvino zvino mukita basa ravo.
Nyaya yavataura ihombe inyaya yekuti magweta tifaile mapepa ne internet ne ma email, iyo nyaya yakakosha stereki iyo, because tatiri kumashure ma office dakazara mapepa, mapepa anodhura. Iko zvino rimu rebepa rakabva pa $3 rapa $9, zviri zvokupenga. So kana takufaira electronically tane paperless society, zvii zvinokurudzirwa.
Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDCT zvakare vari Gweta vaNelson Chamisa vaudza Studio 7 kuti vafarira nyaya yekuti matare awanikwe munzvimbo dzese munyika, vachiti izvi zvinoita kuti nyaya dzitongwe nekukasika.
Mutsva mukuru wevatongi Chief Justice vauya nemashoko matsva ekuti vari kutarisira kuti dei uchapupu nokutongwa kwedzimhosva kwaenda kunzvimbo dzese kumaprovinsi ese. Vatiudza nyaya yekuti chaenda kwamutare High Court, chinotarisira chaenda futi kugweru, yakaenda kumasvingo. Izvo zvinoita kuti vanhu vave nemhosva dzichitongwa pedyo nemisiwo yavo, pedyo nenharaunda dzavo, pedyo nemisha yavo. Chinhu chakanaka.
Vamalava vati kunyange hazvo paive nezvimhinga mupinyi zvakaita sekushayikwa kwedzimba dzekutongera mhosva, mari dzemuhoro dzisingafadze, pamwe nekushomeka kwevatongi zvikuru sei kumatare amagistrate, vatongi vakashanda zvinofadza vakakwanisa kunzwa nyaya dzakawanda chose kudarika dzegore ra-2016. Vati semuenzaniso, dare repamusoro reHigh Court rakaderedza uwandu hwenyaya dzainge dzisina kupera kubva pa-10,196 muna 2016 kusvika pa-5,303 gore rapfuura. Vatiwo nyaya dziri kutora nguva yakareba dzisina kunzikwa mumatare epasi nokuti vatongi vematare aya vashoma. Vati matare amagistrate anoda vatongi ma250 kuti ashande zvakanaka, asi pari zvino pane mamagistrate 100 nemumwe chete. Vamalava vatiwo komisheni yavo yakatotanga urongwa hwekupatsanura matare eConstitutional Court neSupreme Court sezvakatarwa mubumbiro remutemo kuti matare aya anofanira kupatsanurana muna 2020. Vati pane urongwa hwekuti dare reSupreme Court richange rave kushandira kwaraive kare pedyo neparamende pachitsvagwa kana kuvakwa muzinda waro mutsva. Pari zvino matare maviri aya anoshanda pamwe chete uye ane vatongi vamwe chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Commission yeJudicial Services Commission inoti ine urongwa hwekuvhura matare edzimhosva akanangana nekutonga nyaya dzine chekuita neuori chete. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Mumwe mutongi wedare repamusoro-soro reSupreme Court, Justice Elizabeth Kwaunza, vataura nezveurongwa uhu pakuvhurwa kwekotoro yekutanga yegore yedare reHigh Court muBulawayo nhasi. Justice Kwaunza vazivisawo kuti urongwa hwekuvhura dare rinotonga mhosva dzine chekuita nenyaya dzemabhizimisi kana kuti commercial court hwave pachinhano chepamusoro. Vatiwo kuvhurwa kwematare anotonga nyaya dzeuori kunoenderana nechinangwa chehurumende itsva yavaEmerson Mnangagwa chekurwisa uori, vachiti kuvhurwa kwematare aya kuchabatsira kugadzirisa mamiriro eupfumi munyika pamwe nekuhusimudzira. Mumwe wevagari vemuBulawayo vange varipowo pachiitiko ichi vaAlexander Saurombe vati vanotambira urongwa hwekuve nematare anenge achitonga nyaya dzeuori chete, vachiti uori huri kukanganisa zvinhu zvakawanda munyika.
Ndinofara zvikuru nenyaya iyoyo, because ingatanzwa kuti mabhizinesi anongovharwa nenyaya yekuti Ngana uri connected kunangana ende hapana chaunokwanisa kuti uite. Ukaenda ukanoripota kumapurisa, nyaya yangoperera ikoko kumainterview, hakuna chaiitwa nokuti Ngana uchafonera Ngana, Ngana kuti siya nyaya iyoyo. Hino kana panga pane koti neprocess yokuti corruption patinoiona toenda toripota first class. Inozvidakarira chaizvo izvozvo.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatanaka Muganyi vati vanotambirawo urongwa uhu, vachiti kurwisa uhori munyika chinhu chakakosha zvikuru. Asi vati shuviro yavo ndeyekuti nyaya dzeuori dzibatwe nemazvo kuchishandiswa mutemo nenzira yakafanira, kwete kuchitariswa kuti munhu abuda mumbamani.
Tinochitambira nomufaro nokuti first it is going to assist nekubatsira vanhu kuti nyaya dzavo dzibatsiro nokukurumidza asi tinotarisira kuti hazvina kuitirwa kuti zvive zvinobata bata ma specific people kuti vakurumidze kutongwa vachipihwa mutongo isiriyo tinoda kuti corruption ipere ende kupera kwayo ndiko kuti vanhu ngavatongwe nemhosva dzavo dziri mhosva chaidzo dzinoonekwa kwete mhosva dzokupomedzerwa nenyaya yekuti unobva kubato ripi kana kuti waifambidzana naanani
Pamashandiro akaita dare High Court remuvulavayo pamwe nematare amagistrate mumatunhu emateveland pamwe nemidlands justice gwaunza varumbidza vatongi vematare aya vachiti vakakwanisa kupedza mhosva zhinji dzaive dzaunzwa kumatare aya vati pakupera kwegore rapfuura dare High Court mumulavayo rakange rasara nenyaya yemazana matanhatu nemakumi maviri neimwe zvichienzaniswa nenyaya yechiuru nezana nemakumi maviri dzaive dzasara dzisina kutongwa pakupera kwegore ra2016 Justice Grounds avati, zvakakosha kuti matare atonge nyaya nenguva uye kuti aite zvine mazvo sezvinotarisirwa neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vaita musangano nemutungamiri wenyika yeNamibia vaHage Geingob vaMnangagwa vange vachitaura nezvematoriro avakaita masimba kubva kune vaiva mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Kusvika pari zvino vaMnangagwa vashanyira nyika mbiri dzinoti South Africa neAngola murwendo rwokutsanangura kusiya basa kwavaMugabe uye kutsvaga kusimbisa chirongwa chekudzidzana kweZimbabwe nenyika idzi. South Africa ndiyo sachigaro weSADC, uko Angola iri iyo sachigaro weSADC Troika. Mashoko abva kuhofisi yava Geingob ati vatungamiri ava vari kuita musangano wezuva rimwe chete. VaGeingob ndivo mutevedzeri wasachigaro weSADC vaJacob Zuma, mutungamiri wenyika yeSouth Africa. Hofisi yava Geingob yativo musangano uyu wakanangana nokusimbisa ukama pakati pavo uye kutsvaga dzimwe nzira dzokudzidzana. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba. Retired General Constantino Chiwenga ndivo vafanobata chigaro chemutungamiri wenyika. Mukuzeya nezverwendo rwavaMnangagwa urwu, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya kuti tinzwewo maonero avo panzendo dzavaMnangagwa idzi.
Misangano iyi yakakosha kuna vaMnangagwa pakuti vatungamiri vavakusangana navo ndo vane zvinzvimbo muSADC. Plus vanokosha kuti kana uchinzi uri president weimwe nyika unofanira kuakseptwa nemamwe mapuresidendi. Ndiwe mutungamiri wenyika yeyo. Saka vari kuita international relations dzavo. Plus zvetinofanira kuziva kuti vaMugabe vakabva vakabvisa anga asiri munhu wokutamba naye muregion nomuinternational relations. Anga asingori leader wokutora for granted. Saka vanofanira kuti vamwe vomuSADC vanotungamira SADC nevanoona zvokuita nezvomunyararo muSADC vazive kuti chii chachimboitika ende chii chakaitika kuti vaMugabe vazobva pachigaro nokuti ivo vazouya. Chero vange vachizvinzwisa zvavo through maembassy nevanhu veZimbabwe vanomirira nyika momo zvine zvakakosha iwo somutungamiri womutsva. Plus chimwe chavari kuita futi ndechekuti muZimbabwe mune matambudziko emari. So mukatara nyika yakafana neAngola inoproducisa oil, is an oil giant kaAngola. Haizi kutamba nayo. Saka vane vachitsvaka zvimwewo zvekuti muwanewo kuti nyika iwana sei nyaya dzeinvestment kubva munyika dzakafanana naAngola nokuwana kana mafuta munyika dzakafanana naAngola. MuSouth Africa zveidzi our biggest trading partner. Saka stability yemuZimbabwe zvinobatsira mainvestors anobva muregion munyika dzedzi kuti auye. Plus nokuti nyika dzakakosha even pamilitarily chaikuwa naAngola neSouth Africa ndo vakuru vemilitary power muSouthern Africa. Saka kana vakavataurira vakavunzisa navo vanofamba vachivareverera nedzimwe nyika kuti aiwa kuZimbabwe kwava zvakanaka. Asi zvakadaro chinhu chakakosha semaonero angu ndechekuti vaMnangagwa vanofanira kuita diplomatic offenses muZimbabwe chaiyo munyika yavo kuti vawane domestic legitimacy.
Apa munorevei apa?
Apa ndikutaura kuti vamunangagwa vanofanira kuti hurumende yavo yezami noutongi hwavo hwanga huripo hwavamugabe naiwo vamugaba munangagwa vari muhurumende pane zvakawanda zvakatadzwa munyika zvinonyangadza zvinonetsa zvinotokanganisa zvinotoita kuti vana vemuzimbabwe vasagara zvakanaka vamwe vachionana vachinzi muri mashona vamwe vachinzi muri manderere vamwe nyaya dzemarudzi ende zvinobva panyaya yegukura hundi saka kune kodzero dzevanhu dzakatyorwa vanhu vakapondwa vanhu vakanyangariswa zvinozikanwa ende nyaya iyi haina kugadzirwa kuti chii chakamboitika sei zvakamboitika zvogadziriswa sei so no imwe diplomatic offensive hombe inofanira kuitwa nehurumende yavo munangagwa yakatadza kuitwa nehurumende yavo mugabe
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Ruhanya vachitaura vari parunhare kuJohannesburg, South Africa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makaterera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapato makuru maviri emuSouth Africa ari kutanga gore idzva achivimbisa kugadzirisa zviri kunetsa mumapato aya. Zvikuru sei uori panguva iyo nyika iri kugadzirira kuita sarudzo dza 2019. Bato riri kutonga reAfrican National Congress pamwe nemutungamiriri wenyika vaJacob Zuma vari kupomerwa nyaya dzeuori. Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaCyril Ramaphosa avo vakatora chinzvimbo chavaZuma chemutungamiriri weANC vanoti vari kuda kuti zvinhu zvishanduke. Mapurisa ekanzuru yeHarare ari kuramba ari ruregerero. Madzimai anosvika churu chimwe chete achaongororwa gomarara remumuromo wechibereko pamwe nekurapwa pasina muripo kana vachinge vawanikwa vaine dambudziko iri richiri kungotanga. Asi vanoda kurapwa ava vari kukurudzirwa kuti vatange vanyoresa nechipatara cheparirenyatwa. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Madzimai aya achabatsirwa neparirenyatwa Group of Hospitals yakabatana nechipatara chekuChina chinonzi Hunan Provincial Maternal and Child Health Hospital. Pashanyirwa chipatara cheparirenyatwa nhasi neStudio 7, madzimai anga ari mubishi rekunyoresa kuti vazoongororwa. Madzimai akatanga kunyoresa musi wa10 ndira uye anofanirwa kunge anyoresa musi wa27 ndira usati wapera. Madzimai aya achange achiongororwa nenzira itsva yekuongorora gomarara remuromo wechibereko inonzi Human Papillomavirus Screening kana kuti High Risk Test. Mukoti mukuru kukirinika yeVIAC paparirenyatwa amai Bernadette Mandaza vati nzira iyi inobata zviratidzo zvegomarara rechibereko zvakanyanya kudarika dzimwe nzira dzanga dziri kushandiswa. Amai Mandaza vati donzvo ravo nderekubatsira madzimai kuti vakurumidze kutariswa zviratidzo zvegomarara rechibereko kuti varapwe gomarara risati radzika midzi.
Alright, so with a cervical cancer screening tichishandisa test inonzi Human Papillomavirus DNA kana kuti high risk test. Itinenge tichitarisa virus rinokonzeresa cancer pamuromo wechibereko kuti haripo here. Kana riripo, then tobatarirapa.
Amai Manjaza vati akakanenge kari kekutanga chipatara cheParirenyatwa chichishandisa nzira iyi. Amai Manjaza vati kusvika pari zvino nzira yange isiko kuzvipatara zvehurumende uye vakati kuzvipatara zvisiri zvehurumende nzira iyi inoda mari iri pakati pemadhora makumi matanhatu kusvika kumadhora makumi manomwe nemanomwe.
Panapa inonzi HPV high risk test tatisati takuita yange ichingopiwa ku private sector. So yange iri kuita kuma yaitangira $60 kusvika $77.
Momo madzimai anga auya kuzonyoresa amai Messi Mondoga vatenda zvikuru chirongwa chekuongororwa pachena.
Chandisunda kuti ndiuye kuzoongororwa macases andanzwa evanhu vafane kenza awandisa. So ndafunga kuti I think zviri wise kuti ndigare ndangoziva kuti inini zvakamira sei. Unlike kuti ndozoti pamwe ndatanga kurwara ndozoda kunzwisisa kuti chii chiri kuitika.
Momo anga achinyoresa kuzoongororwa ndiamai Bianga Ngulube. Amai Ngulube vanoti vakashayikirwa naamai vavo nekuda kwegomarara rechibereko vakati vauya kuzoongororwa kuitira kuti kana paine zviratidzo zvegomarara varapwe nguva ichipo sezvo vachiziva kuti kuzorapwa gomarara radzikamidzi kunoda mari yakawanda zvikuru.
Tichiti tikakurumbidza kutestwa zvinotisevha zvakawanda. It's expensive, ma treatments acho nezvese. Saka the earlier yaunotestwa zvinokurerukira. Aiwa zvakanaka zvikuru nekuti vamwe vedu nevamwe hava afford.
Vari kutungamirira chirongwa ichi Dr. Ndabaning Simango vati chipatara chekuChina ichi chakavabatsira nemushina wokuongorora. Vakati kunyange panopera chirongwa ichi chipatara chiri kuzosara nemishina yavawana iyi. Chipatara cheParirenyatwa chambenge chichiongorora gomarara remuromo wechibereko nenzira yePap smear nevhiak. Vanhukadzi vanoshandisa nzira idzi vanofanirwa kuongororwa panopera makore matatu. Asi nenzira yeHPV madzimai anozoongororwa mushure memakore mashanu. Chipatara ichi chiri kukurudzirawo kuti madzimai ari pakati pemakore makumi maviri nemashanu nemakumi matanhatu nemashanu vazonyoresa kuongororwa kuti vawane rubatsiro pachine nguva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Nasi America yese iri kurangarira murwiri wekodzero dzevanhu Dr. Martin Luther King avo vakashaya makore makumi mashanu apfuura. America yakapa Dr. King avo vakaurayiwa musi wa4 Kabvumbi 1968 zuva randira 15 kuti rive zuva rezororo ravanorangarirwa munyika mese. Father William Guri, mufundisi weRoman Catholic Church, vanoti Dr. King munhu anofanira kukudzwa nekuti vakakwanisa kuita zvakawanda pasina bongozozo.
Zuva reMartin Luther King Day izwa rakakosha chaizvo muno munyika yeAmerica. Zvinonzi naOliver Mutukudzi, kwaunoenda hombarume dzidza mitemo yoko. Saka ini semugaro kuZimbabwe, kana ndichipindawo muno munyika yeAmerica, ndinofara kuona vachicherechedza zuva rakaita seMartin Luther King Day. Izwa rakanaka rekuti vanhu havasikuenda kumabasa, vanhu vakazorora. Asi ndinofunga kuti chakanyanya kukosha pamusoro pezuva iri, kunze kwekuwanisa vanhu mukana wokuzorora, chakanyanya kukosha basa rakaitwa nemurume uyu anonzi Martin Luther King, nekuramba tichirirangarira nekuti rienderere mberi.
Pane chatinodzidza here pazuva ranhasi?
Tinodzidza zvakawanda pazuva reMartin Luther King. Kuti Martin Luther King anga ari munhu airwira rusununguko rweruzhinji, zvikurukuru vanhu vanga vakadzvanyirirwa. Semuno muAmerica, vanhu vatema vanga vasina kodzero dzakawanda, vanga vasina rusununguko rwakawanda mukati meupenyu, mukuwana zvokurarama nazvo, mukuwana mabasa, mukuwana dzidzo, kuwana utano, pekugara nezvimwe zvese. Vanhu vatema vanga vachitorwa sevanhu vasina basa. mukati menyika yavo. Saka basa ra Martin Luther King rakabatsira kuti mimwe mitemo yaisakisa udzvanyiri uhu ibviswe. Chakamupa simba kana kurudziro mukati make kuti arwire kodzero dzevamwe, chitendero chake.
Makatarisa zuva ranhasi, chinokufadzai nezuva iri chinyi?
Ziva kwake kwaita Mwari, kuverenga kwake kwaita Bhaibheri, nekunzwisisa kwaita kuti kuda kwaMwari mukati muupenyu hwake kunoda kuti aite sei, ndo zvaimutuma kuti akwanise kuita basa iri. Takungomuona semunhu akangorwira kodzero, asi ndonga chinhu chakakosha kuti tirambe tichirangarira kuti manamatiro aita Mwari, maziviro aita Mwari, kufamba pamwe chete kwaita naMwari ndiko kwakamupa simba nekurudziro yekuti aite basa rinoyemurwa nevanhu vepasi rese nhasi.
Avo vanga vari mufundisi weRoman Catholic Church, Father William Guri, vachitaura vari parunhare vari muAnnapolis, Maryland, muno muAmerica.
Mutungamiriri weZimbabwe Football Association vaPhilip Chiyangwa vambomira zvenhabvu munyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Gwaro rabva kumutauriri weZimbabwe Football Association vaXolisani Gwesela rinoti vaChiyangwa vambomira zvenhabvu munyika kubva musi wa8 Ndira kusvika musi wa31 Kurume, apo parikufanira kupera nguva yavo vari mutungamiri weZifa. VaGwesela vadzivisa ivo kuti misangano yese yanga yakarongwa nevemumhuri yemunhabvu navaChiyangwa yambomiswa vachiti ivo vaOmega Sibanda ndivo vachange vari panyanga panguva iyi vachibatsirana nedzimwe nhengo dzeZifa. VaSibanda ndivo mutevedzeri wavaChiyangwa. Panguva iyoyi vaGwesela vanoti vaChiyangwa vachange vachiisa simba ravo kunhabvu yekunze kwenyika, apo vari kutarisirwa kupinda misangano yekosafa CAF pamwe neweFIFA. Asi kumbomira kwavo munhabvu munyika hakusi kuzivikanwa kuti kune chekuita here nenyaya yakabuda mune rimwe bepa Nhau neZuro, iro rakati vaChiyangwa vane nyaya iri kumatare uko mudzimai wavo muzvare Elizabeth Juma vari kuda kuti vaparadzane. Sematauriro ebepa Nhau iri, muzvare Juma vari kuda kuti ivo navaChiyangwa vagovaniswe upfumi hwemhuri iyi voenda kwake kwake. Kunyange zvakamira zvakadai, vaChiyangwa avo vakatora basa reZifa kubva kuna vaKabedhuve vakabuda pachena kuti vari kumira musarudzo yekuramba vari mutungamiri weZifa kwemakore mana anotevera. Sarudzo iyi iri kufanira kuitwa muna Kurume. Kunyange hazvo kune vamwe vanoti vaChiyangwa havafanire kumira musarudzo iyi sezvo vakundikana, mukuru wenhabvu uyu anoti akaunza runyararo muZifa pane zvaivepo kare, apo mazuva ese Zifa yaigara iri pamuromo pevanhu. Pamusoro pekuve mutungamiri weZifa, vaChiyangwa ndivo zvekare mutungamiri weKosafa, sangano rinotungamira nhabvu yekuChamhembe kweAfrica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvinoreva zuva reMartin Luther King Jr. kuvanhu vemuAmerica nepasi rose.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Mutongi mukuru wematare dzimhosva munyika, Justice Luke Malaba, vaparura chirongo kutongwa kwemhosva dzemumatare epamusoro.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuenekai nemufaro, ndini Tanonoka Wande.
Ini ndini Ivanzi Zininga. Tichikusiyai muri mumaoko aChris Gande achikupai chirongwa chendevele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 15 zibandlela 2018 ngoChris Gande.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kango kunengi kakhulu njengoba sisizwa lo mongameli wethu esithi 02 kuganga. Ikho ke sithemba ukuthi nxa idaliwe yona leyo njengoba ethilo evula i High Court lapha izancedisa kakhulu ilizwe leZimbabwe.
I-commission yabona ngezemthetho e-Judicial Services Commission ithi sisungule imthethwandaba ezakhangela amacala enkohlakalo.
Awuzamayo umongameli uMnangagwa sicabanga ukuthi uzama ukuthi mhlawumbe aqale aqinise ubudlelwano kwelizwe lakithi leZimbabwe namazwe akusadadi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ubese Namibia phansi kohlelo lwakhe lokwethekelela amazwe angomakhelwane.
Ozulu weMelika lamhla unanza ilanga lokuzalwa kowayelwela amalungelo abansundu kuleli lizwe umuye umfundisi Martin Luther King Jr.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7.
I-commission ebona ngezemthetho e-Judicial Services Commission ithi isisungule imthethwandaba ezakhangela amacala enkohlakalo ezabelweni zonke zelizwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwethulwe ngumahluli womthethwandaba waphezulu owe Supreme Court uJudge Elizabeth Gwawunza ngesikhathi evula okusemthethweni umthethwandaba owe High Court namhla ekuseni. Umkhosi wokwenza lokhu obugoqela omantshi amagqwetha amalunga edale lePhalamende, umeya wakubulawayo kanye labanye abantu abavele endaweni ezehlukeleyo wenzelwe enkantolo ye High Court kobulawayo. Unkosikazi Gwawunza uthe kuzavulwa inkantolo yokukhangela amacala enkohlakalo njalo lokhu bakwenza le commission ekhangele lokhu eZimbabwe Anti-Corruption Commission leZimbabwe Republic Police. Uthe bakhangelele ukuthi inkantolo ezimbili zisebenze eBulawayo leHarare ekuqaleni komnyaka.
Establishment of Anti-Corruption Specialized Courts.
Njengoba umongameli welizwe wayesechilo ukuthi i-corruption kumele iqedwe elizweni. Ngokunjalo, i-Judicial Services Commission isiqale inkantolo ezikhangele amacala e-corruption. Uhlelo lokuqala inkantolo lezi silwenza le National Prosecuting Authority, le Zimbabwe Republic Police kanye le Zimbabwe Anti-Corruption Commission.
Olilunga ledale lePhalamende ekhangele isabelo sakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku uthe inkantolo lezi zizaqeda ukuganga okunengi njalo lokhu kusekelana lezifiso zikamongameli Emmerson Mnangagwa.
Kuganga okunengi kakhulu njengoba sisizwa lo mongameli wethu esithi 02 kuganga. Ikho ke sithemba ukuthi nxa idaliwe yona leyo njengoba ethilo evula i High Court lapha omkhulu wezomthetho izancedisa kakhulu ilizwe leZimbabwe.
Umsekeli we-Law Society of Zimbabwe uMnumzana Thandaza Masiye Moyo uthe ukumiswa kwenkantolo ezizakhangela ukuthonisiswa kwamacala enkohlakalo kuzasiza nxa inkantolo lezi zizavunyelwa ukusebenza zingangenelwa ngezombusazwe njalo zinikezwe imali eyeneleyo. Uncomele linyathelo ethi lamukelekile kakhulu.
Miswa kumbe ukuthi kube khona ama court athize akhangelene ikakhulu le lokuthiwa yi corruption ukuthi kuzaguqula yini kumbe kusoze kuguqule yini indlela i corruption ebikhona ngayo. Ngibona ngani okuqakathekileyo kumele sikunanzelele ukuthi kumele aphiwe amandla lawa ama court amandla okuthi khona khona analyse ukuthi sithi abe independent ngokuqala. Okwesibili kuyabe kumele ukuthi sinanzelele ukuthi abe ngama court lawana okuthiwa they are well funded. Nxa well funded azakwenelisa phela ukuthi nxa abantu besondela besithi bafuna ukuthi mhlawumbe ba compromise kube ukuthi ngama court anelisa uku register leyo I compromise eyabi ilethwa ngabantu. Having said that, ngibona ngani nxa kulesifiso lokuzimisela uhulumende ezimisele kungayisikho ukuthi khona khona siwafakela uwindo dress nxa ezimisele uhulumende kuzakwenza ukuthi khona khona la ama court asebenze and I believe kungaphumelela.
Uhulumende weZimbabwe uzaqala njalo ukuqhelisa enkantolo yeHigh Court ukuze kube lendawo enkulu yokusebenzela. Amacala enkohlakalo eZimbabwe abika emaningi kakhulu njalo avame ukungathoniswa kumbe ukuphelela emoyeni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla ubeseNamibia phansi kohlelo lwakhe lokwethekelela amazwe angomakhelwane eqinisa ubudlelwano. Ngeviki edluleyo ubeseAngola. ENamibia ubikwa etshele intatheli zindaba ukuthi ilizwe leZimbabwe alijahanga ukungena kumanyano wamazwe asebenzisa imali yohlobo lwamaRand. Lolu ludaba abikwa abelulandile kwele South Africa ngeviki edluleyo lanxa uhulumende elandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazwe omnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena saqala ngokumbuza ukuthi udaba lweRand lolu lungaqeda udubo lokusilela kwemali elizweni na.
Kumele kuqala siqoqe lokho esingathi ngolwasenzini production ngoba i-currency kumbe imali ihambisana lokuthi ilizwe lona lanelisa ukuthi livune okunganani okungayenza ukuthi imali yethu sibe layo. Thina-ke njengamakomani sesikujoye ukuthi okwesikhatshana kuyakuqakathekile ukuthi singene kuRand Union kumbe okwe-5 years sisazama ukuthi sakhe umnotho welizwe lakithi eZimbabwe ngemva kweminyaka engu-5 years. Yikho lapho esesingahlolisisa khona ukuthi kambe sesifikile yini isikhathi sokuthi sizimele sodwa sibe le currency yethu. Siyananzelela amazwe anjengeBotswana, amazwe anjengeSwaziland, amazwe anjengeNamibia noma bengasebenzi iRandi as official currency kodwa baphakathi kweRand Union basebenzisana leSouth Africa. Njalo kuyacaca ukuthi umnotho weBotswana lomnotho weNamibia uphezulu okwenza umnotho weSwaziland leSotho ube phansi. eSwaziland ukuthi kakulankululeko yezombangazwe kanti-ke futhi leSotho kuhlalwa kujaywe amakhulu ilizwe leliyana kalikho stebhu kodwa ngalawo mazwe astebhu inotho yabo ibizathi ithuthuke.
Siyabona ukubana umongameli Mnangagwa usebhodabhode ngamazwe abalisa oNamibia, o-Angola lamanye anjalo engakayi kwamazwe aphetheya ayiwo akhanya engaphathisayo leZimbabwe ngoba ele mali ele notho ethe xaxa. Manje ihambo zakhe zonezo kumazwe lawo ubona ziphathisa ngani?
Awukuzamayo umongameli uMnangagwa sicabanga ukuthi uzama ukuthi mhlawumbe aqale aqinise ubudlelwano kwelizwe lakithi leZimbabwe namazwe akuSADC. Njengoba siyakwazi ukuthi kwezohwebo i-trade si-trade kakhulu namazwe aweSADC ikakhulu eleSouth Africa, kanti futhi amazwe eSADC yikho lapho kugcwele khona izakhamuzi kumbe izizalwane zaseZimbabwe ezisebenza khona.
Alo-ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena, ingcwethi ecubungula izombusazwe, bekhuluma leStudio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa.
Umsakazo weStudio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho-ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. linga kohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 p.m. ntambama.
Njengenjayelo minyaka yonke uZulu weMelika lamhla unanza ilanga lokuzalwa kwayelwela amalungelo abansundu kuleli lizwe umnumzana umuyi umfundisi Martin Luther King Jr. njalo kule micimbicimbi etshiyeneyo emadolobheni eyokuhlonipha umuyi. Umfundisi Angliston Sibanda uthi izenzo zikamnumzana King zakhuthaza amazwe akuzwekazi le-Afrika ukuthi aqinise ukulwela uzibuse. Uthi umuyi wayelokuthula njalo engelabandlululo okungafundwa izizalwane zeZimbabwe.
Yena ke wayelwela okwembala, kodwa ke thina ke singafunda ukuthi singakhethani ngemhlobo ukuthi uyathi mina ngilishona, mina ngilindebele, mina ngilikhalanga. Kodwa sazisane ngokuthi sonke singabantu esidalwe ngomfanekiso lomfanekiso kaNkulunkulu. Kungelani ukuthi wena ulombala onjani njalo ukhuluma ulimi olunjani.
Singathi zona izenzo zikamuyi zaba lomthelela yini kwele Afrika
kakhulu. Ungananzelela ngesikhathi ngama-60s kusenzakala imikhankaso wabantu abansundu eMelika ukhokhelwa nguye uDr. King. Kwaba isikhathi esaba khona kakhulu e-Afrika ngapha kakhulu amazwe amaningi aphatheka. Engibelieve ukuthi mina abantu basba inspired ukuthi benze umvukela abantu bazithathele imibuso yabo. Lathi khonapho ngalesalazo ngaleso sikhathi kwakuyisikhathi amabandla ezombusazo zaphu anu belwela belwisa kakhulu belwela ukuthi ulaye athi amazwe athole uzibuse nekukhululeka. So kwaba lomthelela kakhulu ekuthini kubonakalisa ukuthi umuntu onsundu laye ungumuntu athole futhi inhlonipho. Kwasokuthi la mazwe lawa ayelokhu engakakhululeki and amamazwe lawa asekhululekile lawo babona ukuthi kuyaqakatheka ukuthi basekele ukulwela kwenkululeko kwakusenziwa ngabantu abansundu. Kwaba-impact enkulu kakhulu e-Afrika, kanti njalo kusasene-impact kakhulu ngoba kwasenza lathi sananzelela abantu abansundu ukuthi kasisizo zidalwe zithiwa thina singawathiwa ngama-second class citizens, lathi singabantu siyafanana.
Abafundisi bezinkonzo yibo yini abalokhu bephambili ekuboneni ukuthi kulokuthula elizweni?
Kusasekhona ukukhethana ngemhlobo ukuthi uyathola ukuthi enkonzweni ethile abafundisi bakhona kumele babe ngabakhuluma ulimi oluthile oluye zindimi kaziphakanyiswa. Ma ukhuluma olunye ulimi uyakhangelelwa phansi, mbeka uthuthukiswa. Okuyizinto okusamele sisebenze kakhulu ukulwisana lazo, sifunde ukuthi umuntu wonke udalwe ngomfanekiso lomfuziselo kaNkulunkulu. Kusasele lomsebenzi okumele siwenze kakhulu ukuraise esingakuthina i-consciousness ukuthi si-rise above i-politics, ngoba i-politics le eZimbabwe kakhulu ubaba uMgabe uhlanele kakhulu inhlanyelo yenzondano nokukhethana ngemhlobo ebantwini kwaze kwangena lasemabandleni. Kusasekhona sibe umsebenzi omkhulu kakhulu omele wenziwe ngabafundisi ekulweleni nokukhokheleni inhlelo eziletha ukuthula emhlabeni wonke jikelele.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda sixoxelaye ekobulawayo.
Ku-Live Talk lamhla sihlolisisa usuku lokunanza impilo kamuyi uDr. Martin Luther King Jr. wayelwela ilungelo labensundu eMelika.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni ilingene kuhlelo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Amalunga e-council ebona ngezomvikela emhlanganisweni yeomanyano wamazwe omhlaba i-United Nations Security Council ethekelele kwele Afghanistan ngenhloso yokuyazibonela ngawabo amehlo umumo selizweni lelo lapho ahlangane lohulumende womanyano walelo lizwe we-National Unity Government.
amabandla amakhulu kwele South Africa abalisayele African National Congress kanye lele Democratic Alliance aseqalisile ukulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo ngokuthembisa ukulungisisa amaphutha akhona phakathi kwawo ikakhulu awenkohlakalo ku-ANC.
Uhulumende useqinise umsebenzi wokulwisana lemikhuhlane yemvukuzane kakhulu eyevele leyesibeletho lokwelatshwa kwayo ngokusungula asekwenze uhlelo lwenyanga ezedlula kancane ezintathu ezilandelayo lokuhlolwa lokwelatshwa kwabomama ezibhedlela zonke ezinkulu zelizwe. Okunenga sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekobulawayo.
Ngothi lwesibhedlela sempilo Central Hospital eselapha umkhuhlane wemvukuzane seluvuselele umsebenzi ngemva kokuma ukusebenza ngomnyaka ka-2009. Lokhu sekulethe ukuphumuza izigulane ezedlula inkulungwane ebezisuka ezansi emandebeleni zisiya kwelatshwa eHarare kumbe emazweni angomakhelwane. Umphathintambo wezempilakahle uDokotela David Pararenyathwa ovule indawo ezimbili zokwelapha umkhuhlane wemvukuzane empilo Central Hospital ezibalisa iradiotherapy lenuclear medicines kusetshenziswa umtshina obizwa ukuthi yilinear accelerator ukutshisa imvukuzane esemzimbeni. Umqondisi weNational AIDS Council kobulawayo uNkosazana Senatra Nyathi ubike ukuba sebatholisa impilo Central Hospital umtshina wokuhlola imvukuzane yebele.
Kuthanda ukwazisa iBulawayo yonke ukuthi iNational AIDS Council yadonata umtshina okuthiwa yi-mammogram empilo. Umtshina lo uyahlola i-cancer yamabele kumama. So siyakhuthaza ukuthi omama abaningi bahambe bayahlolwa amabele abo ukuze bebonakale ukuthi bale cancer kumbe hayi. Lokhu senzela ukuthi bethole utreatment kumbe ukwelatshwa kungakabi lo monakalo omkhulu.
Ethi uhlupho olukhona kulezi insuku yikuthi umkhuhlane wemvukuzane usuhambisana lomkhuhlane wengculaza, ngakho ukhuthaza ukuthi bayehlolwa noma bengakaboni izitshengiselo.
Siyananzelela njenge-National AIDS Council ukuthi HIV layo sibangela umkhuhlane wemvukuzane. So National AIDS Council iyaqhubeka phambili ifundisa abantu bonke ukuze sizivikele njalo siphangise kuyelatshwa umkhuhlane we-HIV kanye le-cancer ukuze kube ngcono kube kuwelula komama. I-National AIDS Council ngo-2015 yadonata umtshina okuthiwa ngu-mammogram empilo. Umtshina lo uyasiza kakhulu omama kuze behlole imvukuzane yamabele. Siyananzelela ukuthi imvukuzane yamabele yiyo ikakhulu ehlasela omama. So siyakhuthaza omama ukuthi behlole kusasemasinya kuze umkhuhlane lo ungamemetheki emzimbeni, njalo odokotela banelise ukuyelapha umkhuhlane lo ungakabi mkhulu kakhulu. Siyakhuthaza omama sitshelane, sihambeni impilo, sihlolwe, sisizakale, gcina izimuli zethu.
Umgcini sihlalo wempilo Central Hospital uNkosazana Sichelesile Moyo Ncube uthe bajabule kakhulu ngokutholakala komtshina lowo ozancedisa omama ukuthi bathole usizo masinyane.
Thina silokuthaba lokuthokoza kakhulu ngesipho lesi esisiphiwe yi-National AIDS Council ukuthi sincede ukuthi kukhangelwe i-cancer e-US ikhathaze kakhulu ebantwini abomama, ngoba umtshina lo esiwuphiweyo ikakhulu uzakhangela i-breast cancer screening.
Sazana Moyo ugcizelele ngokukhuthaza omama ukuthi basukumele phezulu bezokwelatshwa umkhuhlane ungakamemetheki umzimba wonke. Esethula indleko kahulumende yalonyaka i-budget, umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Tinamasa uthembise ukutholisa ezempilakahle imali yokwelapha imvukuzane. Okwamanje isibhedlela sempilo silabodokotela ababili abazi ukwelapha imihlobo yemvukuzane ehlukeneyo. Ngomnyaka uhulumende uthembise ukuba uzathumela umuntu oyedwa ukuyafundela ukwelapha imvukuzane, njalo baphakathi kokukhankasela ukuthi kube lomthetho ozabuthanisa imali elizweni owe-levy yemvukuzane njengomkhuhlane wengculaza. uhulumende usethembisile njalo uhlelo lwakhe lwamalanga alikhulu ukuthi udaba lokwelatshwa kwemvukuzane lumqoka. Umsekeli kamongameli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe ngomunye oseke wahlaselwa yimvukuzane yebele welatshwa, okwamanje ngomunye wabakhankasela ukwelatshwa kungela nhlawulo kwemvukuzane kanye lokuthi kusungulwe i-cancer levy njenge-AIDS levy. Ucwaningo lokugcina olwenziwa eZimbabwe mayelana lemihlobo emitsha yemvukuzane ngo-2014 yaveza ukuba kulabantu abazinkulungwane ezine abahlaselwa yilumkhuhlane ngomnyaka. Kulengcwethi eyodwa esuka e-International Atomic Energy Agency esiyiso esinanza limitshina esibhedlela sempilo. Kuthi uDokotela Thathenda Chingojo, umqondisi wohlangothi lwe-radiotherapy, uthi sebenelise ukwelapha abantu abadlula amakhulu amabili bezithengela imithi ethi iningi aliyenelisi ukuzithengela ngoba isibhedlela asilamali. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi abantwana besikolo beqala izifundo zabo zalonyaka, ogqugquzela ukuqakatheka kokubala ulimi lwesiNdebele lezamasiko, umnumzana Khulekani Ncube uthi useqoqe inqwaba yengwalo zesiNdebele phansi komkhankaso wakhe ohlose ukukhuthaza abadala labancane ukuthi bathande ukubala njalo bengalahlekelwa ngamasiko. UBenedict Nhlapho uxoxa lomnumzana Ncube eseJohannesburg.
Umnumzana Khulekani Ncube uzelwe eMatole ePlumtree, wasefunda khona wayagcina ngo-grade 7 eseswela imali yokuqhubekela phambili. Yena-ke uthi lokhu yikho kwamenza wakhula ele ntshukuntshu yokukhankasela ukuphiwa kwethuba lezemfundo, ikakhulu kulabo abantwana abaphuma emulini eswelayo. Uthi-ke ngemva kokubona ukuthi ziyanyamalala izingwalo zesiNdebele, ikakhulu emazweni okugcwele khona izalwane zeZimbabwe, wakhanda icebo elizenza lezingwalo zitholakale kuzo zonke izalwane zeZimbabwe. Waqala-ke kuziqoqa zonke zesiNdebele ahlangana lazo, waze waba lenqwaba yazo. Ngemva kokukhulumisana labalobi bezingwalo kumbe amankampani aphiwe umsebenzi wokuzigcindezela, umnumzana Ncube uthi usesungule umkhankaso wokuthi zifinyelele umuntu wonke osifunayo. Uthi zimbili inhloso ezihamba phambili emkhankasweni wakhe lo.
Kwakungihlupha kakhulu ukushabalala kwezingwalo zesiNdebele, ngoba kwakusisho ukushabalala komlando wethu, ukushabalala kwembali yethu. Ukuze sazi lapho esiya khona, kumele sazi lapho esisuka khona. Ukuwa komnotho kudala ukuthi ingwalo zingathengeki ngoba ziyabiza kakhulu. Ma usufika lapha usulinganisa amadola namarandi zingabe zisathengeka kahle kwabaningi.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Ndlovu utshayela uncube izandla esithi umkhankaso wakhe lo awusizi kuphela kwezemfundo kodwa waga isizwe.
IsiNdebele ngisithanda kakhulu ukuthi sivuselela isizwe sakithi sibe zazi ukuthi singabantu ababuya kuphi siyani. Ngibonga kakhulu ngokuthi asilethele zona endaweni yaseGoli ngoba thina abanye kuba nzima ukuthi masibuya ngale ezweni lokuzalwa sizithole. Umntana nami ngumfana ngizamnikela zona ukuthi uma ekhula azifunde abe wazi ukuthi isizwe sakithi sibuya kuphi njalo siyaphi.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Fibion Khoza uthi abazali yibo asebe lomlando omkhulu wokutholela abantu ababo ingwalo lezi ukuze mhla besuke emhlabeni bachiye kulomhlahlandlela ocacileyo ebantwaneni babo.
Ngiqale kudala ukufunda akunamusa. Ngokusilela kwazo kodwa ngithe ngifika lapha eGoli ngahlangana lomathambo. Ngathola ukuthi umathambo uyazithengisa. Ingwalo zona ngizithandela ukuvuselela ulimi lwakithi lwesiNdebele ngoba ungathiwa akhangela kahle selutshabalele. Abaningi basalilandeli kakhulu ingwalo.
Umnumzana Ncube okwamanje ohlala eJohannesburg uthi sizwe isizwe ngamasiko aso, kanti kulezi nsuku indlela elula yakufundisa intsha ngala masiko yikuloba phansi ukuze bazibalele. Kodwa uthi esekusenzakala ukuthi selokhu kufika ama-television, o-WhatsApp labo-Facebook, umkhuba wokubala ingwalo zesiNdebele esifundisayo lokunotha ngamasiko uya ulokhu usehla. Kulumkhankaso uthi ufinyelela abadala labancane ukuze bathengele izingwalo baqale ukuzigqaja ngolimi lwabo. Uncube uthi lezi ngwalo zidingeka kakhulu emazweni afana le South Africa, le Botswana, le UK, lapho kuleningi lezalwane zeZimbabwe abadala labancane abangenelisiyo ukuzitholela lezi ngwalo. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kwezemidlalo, iqembu leChicken Inn selibuyisele uJoy Antipas ukuthi azokuba umqeqeshi walo njalo. Intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
U-Antipas uthatha isikhundla ebesiphethwe nguRaman Gumbo, yena owathatha lesi sikhundla ngomnyaka 2016 ngemva kokuba u-Antipas eseqatshwe liqembu liyamaZulu elaseSouth Africa. Ngesikhathi iqembu leChicken Inn liqeqetshwa nguGumbo liphutshe imidlalo yalo lisendaweni yesine ngomnyaka ka-2016 langomnyaka ka-2017. Njalo iinkokheli zeqembu zikubone kufanele ukuba zibize njalo u-Antipas, yena walikhokhela laphakamisa isicoco seligi ngomnyaka ka-2015.
Isifiso sethu ikwenza ngcono kakhulu kulalapho esiphelele khona kunumber 4. Kuzananzelela ukuthi iminyaka emibili landelana sibe siphelela kunumber 4 kunumber 4. Kuyisifiso sethu ukuthi senze ngcono kulapho.
U-Antipas uzabe encediswa nguPrince Madore obengumsekeli wakhe kusukela besaqatshwe liqembu leMotor Action abalikhokhela laphakamisa isicoco seligi ngomnyaka ka-2010. Wokhangela abadlali nguSikhumbuzo Banda ubevele ephethe lesi sikhundla eminyakeni embalwa edluleyo. Kuthi umqeqeshi wabonozinti nguThire Babiri Sithole yena othethe isikhundla ebesiphethwe nguJulius Ndlovu osewaqatshwa liqembu leBulawayo City. Umsekeli omkhulu weqembu leChicken Inn uMacLeod Moyo uthi uyakujabulela kakhulu ukuphenduka kuka-Antipas ukuzoqeqetsha leli qembu.
Sisebenze nzima sibili silungise labo sasitshela khona last time. I'm so happy sikhala sizadonsa sibili.
Abaqeqetshi bamaqembu abasakhulayo weChicken Inn lawo bethule okusemthethweni emphakathini njalo laba ngababalisa uCharles Dliwayo kanye loNkosana Gumbo kuthi okhangela abadlali nguSimba Mtubuki. Iqembu leChicken Inn likhangelele ukuqala amalungiselelo alo nyanga kusasa ngolwesibili. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
X-Mile. This is what my heart's been humming in love, the deep for dance, deep for drums. I'm liking your style, you're moving your body, your drop is so low, you make me lose my mind. Yeah, you move it to nothing, you shake it the way, your hair on your shoulders, you rock it the way I like. You blow my mind. I wanna be yours, I want you to be mine. I'm taking you on and I'm taking you home. Oh, yeah. Oh, yeah. I wanna be yours, I want you to be mine. I'm taking you on and I'm taking you home. Oh, yeah. Oh, yeah.
Singakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela.
I-commission ebona ngezemithetho, i-Judicial Services Commission, ithi isisungule imithethwandaba ezakhangela amacala enkohlakalo.
Umongameli Mnangagwa lamhla ubeseNamibia phansi kohlelo lwakhe lokwethekelelwa amazwe angumakhelwane.
UZulu wele Melika lamhla unanza ilanga lokuzalwa kwayelwela amalungelo abensundu kuleli lizwe umuyi umfundisi Martin Luther King Jr.
Siluqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lami uChris Gande silithiya kuStudio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana.